Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August the 12th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Kande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at the continued spike in COVID-19 cases in the country and the world over, with the Minister of Health saying that as of Tuesday, 11th August 2020, Zimbabwe had 4,818 confirmed cases, including 1,544 recoveries and 104 deaths.
According to Johns Hopkins University, the world has seen a record 20,391,697 confirmed cases, with 743,724 deaths. The United States alone has confirmed over 5 million deaths, with 164,690 deaths.
We are also going to discuss about the envoys sent to Zimbabwe on Monday by South Africa President Cyril Ramaphosa. The envoys met with President Emmerson Mnangagwa, but did not meet with the opposition, churches and civic organizations, prompting an outcry from some sections of the society.
Please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic, and you will not be able to join in live on this show.
Hongo Chris, nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checoronavirus raramba richikwira munyika. Tichiona kuti nezuro musi wechipiri bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere, kana kuti 4,818 vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose vanga vachiri pazana nevana kusvika iye nezuro iyeyo, kana kuti 104, kuchitiwo vapona kubva kuchirwere ichi vanga vasvika kuchiuru nemazana mashanu nemakumi mana nevana, kana kuti 1,544. Tichiona Chris, dambudziko iri riri kunyanya kubata vanhu vave munyika, vagara vari munyika vaye vatingati vasina kumbobvira wabuda kana vasina nhoroondo yekumbobuda munyika, ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi pari zvino. Tichionawo zvakare kuti dunhu reHarare ndo dunhu riri kunzi riri kutungamira zvese kuuye nevanhu vakawanda vane chirwere ichi, pamwe chete nevanhu vashaya nechirwere ichi chiterwa neBulawayo. Kusvikawo pana nezuro, dunhu reMasvingo ranga risati rane munhu ati ashaya kubva kuchirwere ichi. Saka idambudziko riri kubata nyika. Tichatarisawo zvakare muchirongwa chedu chino cheDiaspora Live Talk kuti nyaya yenhumwe dzakatungwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa dzakapinda muZimbabwe nemusi wemuvhuro dzakakwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi hadzina kusangana nevemapato anopikisa vemakereke kana vemasangano akazvimirira sezvaitarisirwa nevakawanda. Zvakakonzera kuti paite mutauro, vamwe vachiti vanhu ava vasoropodza urongwa hwekunge vachiuya muZimbabwe nokusaona vamwe vane chekuita atingati mastakeholders munyaya dzezvematongerwo enyika, vamwe vachiti aiwa kana uri nhumwa unongofambira chimwe chete seambulance ndo zvaitwa nevanhu ivavo. Ndo zvezvimwe zvezvinhu zvatichakurukura nhasi, Chris.
Yevo kambe Jonga, labalaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu olweLive Talk Diaspora Forum lamhlanje ngesiqhubeka ngodaba lwecoronavirus egciwane eselisabelele umhlaba wonke jikelele. Sikhangela ke ukubana eZimbabwe sokulabantu abafika bona abedlula bona i-4,000, sesiyabamba i-5,000, singathi 4,818 cases. Kuthi asebesitshile ngegciwane leli yi-104, ikhulu labane. Sizaphinda njalo sikhangele lo daba lwequla elathunywa ukuya ba ngumlamlankunzi eZimbabwe ngumongameli weleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Bafikile bakhulumisana ke lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kwaphelela khonapho base basuka ngosuku lonalolo. Belokhu abe-MTC bona belokhu belindele besithi bazabizwa ukuthi bazokhuluma, kodwa ke abasakhulumanga. Sizaxoxa ngakho khonalokhu, John.
Ndizvozvo, Chris. Zvino tichitanga nekutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checovid-19, tina Dr. Matthew Nyashano vanove nyanzvi munyadze utano vachidzidzisa zve utano panottingham Trent University ku Britain. Dr. Nyashano tinogamuchira muchirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda. Makadiko zvenyu.
Aiwa, isu kunotiri vapenyu. Nyaya yatiri kukurukura Dr. Nyashano ndiyo iyi yekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 kana kuti the rise or the spike of COVID-19 cases in Zimbabwe. As we have noted of late, most of these cases, if not all, Zimbabweans who have never been outside the country. What can you say about this?
Yes. So what we are now seeing in Zimbabwe is the spread of coronavirus from individuals who have never gone out of the country. It then means that we now have this multiplication of cases that are unabated and prevented, and it only makes us to see the weakness within the health infrastructure, which is one of the things that we have ever said. And if this is not controlled, or if we do not have makeshift hospitals which have staff and also equipment to help those who might have difficulties in breathing following the contraction of COVID-19, we are going to witness unprecedented times where the nation will definitely have a torrid time. This is quite not a good time. It's all bad time for Zimbabwe.
Chris.
Yes, but Dr. Nyashano, can you attribute any significant thing that has resulted in the spike, or you think it's like what some officials have been alluding to, the increase in the number of tests that are being done? What would you say?
Okay, so there are two things here that we are going to talk about that has actually facilitated the increase of COVID-19 in Zimbabwe. The first thing is one of the health system, which is dilapidated. The health system is really not up to scratch, and this makes it very, very easy for any disease, not only COVID-19, to spread rapidly in Zimbabwe. We do not have a health system that has got hospitals that can relieve the spread of a pandemic. We do not have the health workers who are working who could actually slow down this infection. So what we have is a conducive atmosphere for a pandemic to spread so fast. Not only that, moving further, is we don't have a public health system that is meant to prevent a pandemic, as we will see in other countries. You do not only concentrate on hospitals, on treatment. For you to reduce the pressure on treatment facilities, you have to have a robust public health system that educates the people, that makes people not to risk into pandemics or into any infections, thereby having very few people presenting with treatment requirements at the point of care. So we do not have all these things in Zimbabwe. That makes it very, very conducive for COVID-19 to spread rapidly.
Zvakaoma zvechokwadi. Regai tinzwe tina Dr. Mavaza vari parunhare, tichange tiinawo muchirongwa. Ndaonawo zvakare tina Vadeva Mavhinga vari muchirongwa. Vamavhinga, muri kutinzwa here? Regai tione kuti tinga vasimudza here Vamavhinga. Vamavhinga, muri kutinzwa here? Halo, Vamavhinga. Handizivi kuti vari kutinzwa here Vamavhinga, asi vanga vachitarisira kuti tinge tiinawo. Tachida kuti tinge vanga vachipindurawo nyaya dzekodzero dzevanhu, nokuti tiri kunzwa vamwe vari kuti zviri kuitwa munyaya dzekurapwa kwevarwere vecovid-19 izvodzi, pamwe chetewo nekuramwa mabasa kavana vachiremba nezvimwe zvakadaro kutyora kwekodzero dzevanhu. Zvisinei, tirigai tione kuti Dr. Mavhaza vangatipawo here maonero avo padambudziko irori. Dr. Mavhaza, inhengo yezanupf vari kulondon Britain uko. Welcome to our show, Dr. Mavhaza.
Thank you, Mr. Kandembiri.
Dr. Mavaza, what's your take on the spike in COVID-19 cases in the country? Some are saying the government is not doing enough to make sure that those people like the COVID-19 positive cases are handled properly. There's contact tracing, and also there's isolation for those who are positive, and also the quarantines. They are saying the government is not doing enough, and up to now, doctors and nurses are still on strike. What's your comment?
Yeah, actually, honestly speaking, this is the time we can say, as Zimbabwe, we are not doing the best we should do as far as the pandemic is concerned. I will quickly say, we have noticed people dying in their cars at the hospitals, because hospitals are refusing to admit people with COVID. And because of that, the government yesterday or 2 days ago, they instructed hospitals to accept these people. But still, I wouldn't blame the doctors and nurses who are refusing to admit people with corona, because number one, they don't have enough PPEs. The government has promised to cover that issue, and that has not been done. The most painful thing is that we've got a lot of PPEs donated to Zimbabwe, which are still stuck in the storerooms, not yet distributed to the hospitals. Honestly speaking, there, the ministry has failed. So we are hoping, as a nation, that the new minister or the portfolio given to the vice president might make things work, and we are expecting to see the things working as of now. But seriously speaking, as a nation, we have failed to deal with this pandemic in a way expected by the people who are expected to be infected sooner if this thing is not dealt with at this stage.
Hmm. Thank you so much, Dr. Mavaza. Dr. Nyashano, your take on what Dr. Mavaza said, especially on the issue of PPEs being stuck in storerooms, and yet nurses, we have seen pictures being around on social media, nurses wrapping themselves in blankets and sheets as PPEs.
This is one of the very concerning thing about the health system in Zimbabwe, where you do not have a system of procurement, where procurement is corruptly done. And if you ask now where are these things stuck in, wherever they are stuck, it is because somebody who has no any knowledge about procurement of those things said that they were going to procure them in the hope that they will increase the prices and do the Zimbabwean way of just making money. And this is what we are seeing. And we then have this sort of rhetoric that ZANU-PF brought with it when they came back from the war, where they think they can just instruct people to start working. They can tell doctors, they can tell headmasters, you do this, you do that, we are the government. That is not the way things work. When we talk about health, we are talking about the lives of two groups, the lives of those that are trying to help the nation and the life of the nation that we are helping. And there is what we call the obligation of the state in terms of protecting life, which we are not seeing in ZANU-PF. What we tend to see in ZANU-PF is that a fear that they try to bring in trying to maintain the health system. Until we move from the Bush mentality of trying to use force in whatever we do, and then we bring in some craft literacy and craft competence in what we do, we are going to be very progressive.
Chris, Mashoko, I know suicide, but I'm chiremba now and I'm quoti, but I'm going to mabasa, wachiti, wano da zikwani siro. Asi, tirungu watu zikwani siro, zinoku nange ziripo, mshiri munyika, asi, zisata zabuda, mchimbuza, finu, zaka chengete wa masorum. Chris.
Yes, it's a really a sad situation. Now, Dr. Mavaza, we saw in the run-up to the 31st demonstration, which never took place, that there were reports, allegations, if I may say, that the figures that were being released of COVID cases were doctored, because right now, we are seeing the figures in their lower hundreds and so forth. But before the 31st, they were going up and people were saying they were doctored. What do you say?
I think we need to look at two things. The figures of the coronavirus as of today, they are not doctored. and as of then were not doctored. The problem is the government is only giving the figures of those tested. Yes, the figures are not inclusive of everybody because everybody has not been tested. And so many people have died of COVID and they've not been tested and therefore they are not recorded as COVID. So on that basis, the figures are not representative of the reality of what is happening. But however, I wanted just to briefly say the obsession my brother Dr. Nyashami has with ZANU-PF is the one which makes it difficult to understand ZANU-PF. ZANU-PF has no jungle rule, neither is does it have an intimidatory rule in the issues of health. They set up a committee dealing with COVID and the COVID task force, and therefore it is not a party running this COVID pandemic. It is actually the government. And this government, even though it's comprised mostly of people from ZANU-PF, but don't forget we've got so many MPs in parliament from the opposition. So we cannot blame ZANU-PF for a pandemic which is not created by a government, which is not caused by a government. The government is trying to fight it, and we do admit that we are failing. Now, on the other part of the question, Chris, is the fact that the PPEs are in storerooms as of today, in warehouses as of today, it is a sad situation. We cannot defend that in any way because that is bad. And we have got PPEs at the airport, as we speak, of worth millions of dollars, which were supplied by the Drex, that company called Drex, which caused that corruption scandal. They have not been used as we speak now because somebody is telling somebody that don't touch these things. They belong to the diamond. But that's not, we also to rise upon individuals and deal with COVID because it is our people who are dying. And it is not only touching Zimbabweans, ZANU-PF or government officials. It is affecting everybody, including the opposition and the non-opposition members. So in short, my answer is yes, it is the figures are not the correct representation. They are not the representation of exactly how many people in Zimbabwe have got COVID. They could be in their tens of thousands. And people are dying daily, relatives and none. And the reality of the matter is those who are dying, most of them have not been tested. And again, those who have been tested, Zimbabwe still have some problem around COVID. Once you die of COVID, they are not allowing people to bury them until the guy from EMA comes and spray everything. And that is delaying things and causing a lot of unnecessary exposure to the mourners. And again, the restrictions, once they are done on the streets, they are not done on the funerals. And that is reinfecting and reinfecting others. So in other words, we are still lacking on that issue. And we are hoping probably that by tomorrow's meeting, which is going to happen over the COVID issue, they might stretch out these things and the government might be on top of the things.
Okay. Thank you, sir. Dr. Nyashan, Dr. Mafasa, vachiku taurai nezita kuti Dr. Nyashani wanofunga kuti musangano uri kuita zvemusango taurai deni tozosimudza vande vamavhinga vapinde muchirongwa tinzwe iviro renyaya dzokutora ukodzero dzevanhu nokuti vakawanda vari kuchema kuti kuramwa mabasa kuri kana vana chiremba vakatora mhiko vana mukoti vakatora mhiko iyo hurumende kukundikana kwairi kuita zvese zviri kutora ukodzero dzevanhu tozunzwa kuna mama vamavhinga taurai zvenyaya Nyashani.
Chandiri kuda kunyasa kutaura ndichitaura kuti vanhu veZANU-PF havana kukura kubva pavakabva mudondo vachirwira rusununguko. Ndopa vachiri yezvino. Ndinozvitaura ndichidero nekuti kubva pesa apa pakatanga kuramwa vana chiremba nemanesi basa. Chavaigona kungotaura ndechekuti dzokerai kubasa. Ivo vachitenga mazimota ekufamba nawo asi vachitadza kupa vana chiremba mari. Vachitadza kutenga mishonga, vachitadza kutenga atingati mamaski PPE. Uona vanhu vari kuti ingoenda ichete munoshanda. Ndosaka ndichiti vanhu ava chavasiri kunyasa kuziva ndechekuti ivo vari pavari ipapo vanofana kunge vaine mutemo wavanotevera kuti wana chiremba nemanesa awa agokwanisa kutevera zvaari kutevera. Ndozotaura ndichiti vanhu problem yatina yo muZimbabwe I problem yatakambotaura panapa chakunzi vachiwenga va minister iwo vice president wacho vakugona here nyika chaicha iri kuondomoka makumupa humwe huminista zvakuita sekuti muZimbabwe ka vanhu ava vakuita natinotomatengana gudo nemafadza kufadzana kuti kana ndikapuwa maminista maviri ndoita corrupt ikoko hakuzi kuti vanenge vachida mari yekuhurayiwa kana vanhu tinovaziva vanhu vezanupf vanhu vechitsotsi panyaya dzakaita sedzematenda vanokuti vanokutaurirai kuti mota inoita 50,000 iri kuita 400,000 ndo mabiri avo ndo umbavha hwacho iye zvino takuona kuti kwakutengana uyu chiwenga uyu ukamutarisa munhu womurwere ari kugara muchipatara handiti makumuremedza nekumupa kuti kwanzi ndaunoona zvevarwere vari kutorwarawo futi zvakafanira nekuendesa mombe kunofudza dzimwe mombe chii chinodzoka ikoko hakuna chinodzoka ende ndozvatinonetsa ukazvitaura unopondwa nezanupiwa ndozvati the problem ndokushaya ndozvandoti vakumanaka muZimbabwe mune problem kwanzi usataura tevedzera zvatiri kuita ndo problem yatinayo muZimbabwe teko isa chiwenga pauministra chii chaanoziva chiwenga pauministra totiona chistrategic chai strategy yepublic health strategy chai chaiyo yehealth care chii chaanotiudza chiwenga it should be a field marshal adzidzise vanhu kuti hondo inorwiwa sei and we are not at war in the same vein otherwise we should be cutting defense by 99% and then put that money kuhealth kuti tidzivirire kuti vanhu vasarwara iye zvino vanhu vakufa unnecessarily mumareserve home vanhu havasi accounted for ndo problem yatinayo tavanhu takutesta vanhu 5 takuda kuita zviri kuzvaenda zvaimbotaurwa napuresidendi Trump zvekuti hakwanzi aregerai kutesta zvinongodarika chete ndo zvatakuda kuti tiitewo futi
regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza tobva taenda kuna vadhi vamavhinga Dr. Mavhaza pindurai zvataurwa naDr. Nyashanu
vanyashanu vanoratidza kuti vakarasika zvisingatombobatsira vachiwenga havana kunzi vaende kunorapa vanhu vakanzi vautungamirire bazi rekurapa vanhu saka
hakuziziva
murwere kuvarwere and the administration kana akakwanisa kutungamirira bazi rezvehondo vakabudirira vanogona kuronga hondo necovid vanogona kuronga any administrative issue administration vamahofu kana manga musingapazivi panogona ndepakakupotsai munogona kutungamirira bazi rehurumende ramusina chamunoziva nezvinoitwamo chinoitwamo basa remo rehutano rine madhokotera akadzidza basa racho ndo anenge ari mapermanent secretary madirector ndo anenge achipa unyanzvi neruzivo nemazano kumutungamiriri minisa basa rake anenge ari kutsvaga maresources zvinoita kuti vanhu vashandise nazvo kuitira chirwere chedzuva mupengo ichi chipere ende makatarisa zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vachiwenga vari kurana portfolio yezveutano kusvika tabuda mudambudziko recovid parinopera mutungamiriri wehurumende achatsvaga substantive minister saka hasha dzenyu dzangova hasha dzehutsi kunangana nezvisina maturo nekuri kuenda mhepo uyezve kuti mutaure mhofu kuti munobva mapondwa hatina kana mumwe chete anoti akapondwa nekutaura
tinongoreuchimona ari kupi kwaizvozvi chimona ari kupi izvozvi
zvamregai vapedze Dr. Nyashanu regai
vapedze mutekedza chimona haasi muguva ari kujeri anotedzera iya inonzi pamutemo nhororondo yemafambiro emutemo inonzi due process ari kutongwa kana achinge aonekwa asina mhaka munomuona achiya kwamuri kuzokuonai kana achinge aonekwa ane mhaka imwe nyaya yakatosiyanai and hainei navachiwenga because vachiwenga havasi kujustice vari kuutano saka ndiri kutini ngatitarise nyaya yeutano tigorwisana neutano tisinganyombane tisinganyombe mapato enyika tisinganyombe hurumende asi tiudze hurumende mazano ekuti dambudziko iri rinopedzwa nepapi kana mukaaisa zvakaitika munyika yeengland just 2 minutes hangu ndingoti vanyashana vaone
zviri kuti30 seconds tinzwewo kuna mavhinga muchimbozorora
kwamugere uku mhofu anachiremba vakabva kunyika dzavanga vari kuselenzera vanga vari maBritish vakati vauya kuno kuzoita volunteer kusvikira COVID yapera vozodzokerawo kumabasa avo. Isu tiri kwanachiremba vedu tinoda vanachiremba vakapikira kurapa vanhu kwete kupikira kurapa mari. Tozotaura kuti nyaya dzemari kana chirwere chauya, chirwere chikaichi idambudziko renyika yese. Aisi, we cannot use it kuti kana musina kudaro tikaramba tiri kumba. Kuramwa mabasa kuitwa anana mukotika vane kodzero yekuramwa mabasa, asi ngavatarise kuti inguva yekuramwa mabasa here. Mwana ari mumoto moto hatichisiri mai vako ndo vakandituka nezuro.
Thank you so much Dr. Mavhadza. Vamavhinga, nyaya iri mudariro ndiyoyi, nyaya yekuti nyaya yeCOVID-19, chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzika midzi muZimbabwe, ende ndonguva yekuti vana chiremba vana mukoti vari kurangwa mabasa. Ende tiri kuonawo hurumende hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti vane chishuwo chekugadzisa dambudziko iri. Nhasi taiti atishonzwa vana mukoti, sangano ravana mukoti richitaura kuti kubvira pauya mutevedzeri wemutungamiri wenyika segurukota, vachiwenga segurukota reutano, hapana kana any move yekuti vanga vachisangana nevari kurangwa mabasa. Saka tiri kuti vamwe vari kuti muri kutyorwawo kodzero dzevanhu nemapoka ose hurumende pamwe chete nevashandi. Munoti
zvinorwadza zvikuru zviri kuitika muZimbabwe, nekuti chekutanga vana mukoti nana chiremba havana mhosva. Munhu haungakwanisi kuti ushande basa usina zvikwanisiro. Denda reCOVID-19 rinoda kudzivirirwa nenzira dzakaringana. Kana munhu achienda muchipatara anofanira kuwana zvikwanisiro zvakaringana zvekuti aite basa nemazvo. Kazhinji vana mukoti nana chiremba vanenge vasitorina zvekushandisa zvacho, havana mari dzinoringana. Tinoona kuti hurumende painoisa meso nemari hapasi ipo. Iko zvino hurumende inenge ichimhanya kuda kugadziridza kuveteredza kunatsurudza kumauto ndokunenge kuchidirwa mari, asi vana mukoti nana chiremba vasina chokubata. Vakuru veHealth Service Board ndivanenge vachifamba nemazimotokari epamusoro, asi mumakliniki musina mishonga kana matebhulisi kana zvipi. Ndakanditaura nemunhu akanditaura kuti muzvipatara zvehurumende kana ukarwara kungonyorerwa kunzi chienda kufamasi unotenga, hapana kana chimwe chete kana pirizi kana panadro zvaro raunowana muchipatara. Saka inini vana chiremba nana mukoti handivapi mhosva. Mhosva iri kuhurumende isina hanya nevanhu vayo. Ngaitambire izvozvo panze pekubatsira vanhu. Onai kuti uori hunosemesa hwanga huchiitika pakutenga zvinhu zvecOVID-19, uori hwekuti $60 million inongonyangarika mumhepo haioni kuti yafamba sei, uori hwekuti hapana chinoitwa. Iko zvino vanhu vari kufumura uori ihwohwo. Vana mafira kureva vana hupo chimono ndo vanosungwa. Ivava vakanokora vari kufamba zvavo weshere weshere nenyika yese, hapana kana akasungwa. Kungosungwa zvekuita kuvatavata, hapana kana kunzi anorora kana mujeri. Ndo dambudziko guru riripo. Ivo vachiwenga mutevedzero wenyika vaisafanira kunge vakaitwa gurukota rezveutano, nekuti vanhu havana kupera vane unyanzvi. Vanhu vanoziva basa variko vakawanda. Ko vanhu vapera here zvomombabashira kuwanza mbambo padehwe rechindi kuti iye chiwenga iye ndiye mutevedzero wemukuru wenyika, ndiye mutevedzero, ndiye ava gurukota rezveutano. Pedzezvo panguva yapfuura vachiwenga vakatadza kugadzisa nyaya dzana mukoti nana chiremba. Tinoziva kuti vakabva vatanisa vana chiremba nana mukoti vakati chiendai munotangidza pazvo. Kureva kuti nyaya yekubata nyaya dzeutano havana havasinzwisisa zvachose. Ngavarege kushandisa nzira dzekumauto kuti dzishandiswe kunana chiremba nana mukoti. Ngavanzwisise kuti dambudziko riri papi rogadzirwa. Hakuna chiremba anosvikopinza ruoko muguru muzere COVID-19 asina kuchengetedzwa. Nyika dzese dzinotaura kunzi ikodzero yana chiremba ikodzero yemunhu wese kuti ivo pachavo vange vakachengetedzeka ndokekutanga. Ndinoziva kuti masangano ana chiremba vakaenda kumakoti kumatare edzimhosva vakanotaura dambudziko irori. Hurumende ikabatwa iine mhosva ikanzi inofanira kuti ipe vana chiremba vese zvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19 uyezve isimudzire kuvhenekwa kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose. Nekuti iko zvino vana chiremba vanenge vasingazivi, vana mukoti vanenge vasingazivi, vanenge vachinzi vaende kumabasa vari mumazupu kwaimomo vakazara, asi vasina zvekuvhara kana kumeso kana kuzvipi zvekushandisa. idambudziko guru kwazvo ngatisagai kuri nzvenga hurumende yeZANU-PF yakonewa zvachose.
Yes, we hear you, siyakuzwa. Ye balaleli isihlelo luyachisa laphansi ngulowo bekhuluma ke ngudewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu. Uthi yena hayi imali yacanta lapha 60 million yacanta kungena muntu oyibonayo lokuthi iye ngapi. Yes, labo dokotela njalo esixoxa labo lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa ke ye okukhulu besixoxa ngakho kwakathesi besikhuluma ke nge-COVID-19. Siyazi ke lukhona njalo olunye udaba esizaluphatha, udaba lwamalungelo
kaZulu.
Yes, siyabonga ke. Dr. Mavaza, you want to say something?
Ina, is that in that thing, Duraga, Vagandhi?
Ah, okay, you can go ahead.
I need you to pindure zambota wana na vama vaza.
Ah, okay, go ahead.
Mofu mnona, zinone taka, kana mkatuma chapungu, kunotarisa manyana, chinono ujiga, anjiji. Ndoza tiri kuita ku health service, tiri kuda kuindisa munhu, ari kuda kuno kutono uraya zvinhu zviri fragile. Zvazvitaurwa naMavinga apo, kuti tashaiwawo here vanhu vasina kuita zvemauto. Zvandazvichitaura ndezvekuti, tine vanhu vakabva kuhondo kumapungwe vaine hasha vachifunga kuti, hurumende haimbiraniwe like muri papungwe, pamaiwa vanhu paproni, we should grow beyond the bush. Totanga kufunga kuti iye zvino zvakuda kufungwa. Hakuna zvamamuchitaura kuti administration minister anotsvaga mari. Handizvo, minister should actually commission atinoti ma strategies. I strategy ipi inoitwa commission navachiwenga yavanoziva, either of a sexual health, either of a pandemic. If I am a professional working, I'm looking for direction, everything should be coming from the minister office. That is where the strategies are done. Vachiwenga havana kana strategy imwe. Iye zvino chii chavaita? Tani 2 weeks. How many people have died? Vavari kutaura kuti vafa vanhu sekutaurwa kwavachiitwa naMavinga. It's an underestimation. Kumaruzevha tine vanhu vari kufa kuMhondoro, tine vanhu vari kufa kuBhoyera, tine vanhu vari kufa kwaMurewa, tine vanhu vari kufa kuCholocho, tine vanhu vari kufa kuGwanda. Vese are not accounted for. Ende ipapo tinoda kuvhundisirana chete tisu ZANU-PF tinoda kutonga. Makatora mukatonga, chatiri kuona kutambura kwevanhu vanokutaurirai kuti dai maisa zvinhu nepapapa munosunga murova. Tinoindepi nhai vedu wee? Chichaitika ndechekuti kusvikira taakuziva kuti zvinhu zvinoda pfungwa, hazvide chisimba, hazvide simba rekupungweba, hazvide kuisa vanhu paproni, asi kufunga. Akapera mazuva ekuma 1979 yaitwa toi toi nekurova vanhu nekungourayana. Ta a nation which was born in the name of law, in the name of legal, a respectable legal framework. Yatisina. By the way, let's not make Zimbabwe a state republic. It's not a state republic. We have people whom we should respect. What we are seeing is a dilapidated health system that will witness a number of deaths coming. Zvatiri kuona zviri kutevera pakapa ndezvekuti iye zvino tichaona kufa kwevanhu kusina kana kutombonaka, kudarika kufa kuri kuita vanhu kuSouth Africa, because the spike is going unprotected. Ndo zvatiri kuona, ende tiri kunyeberana iye zvino kuti izvo zvamuri kutaura kuti mofuka vari kunyeba kuti vane zvinhu zviri mumawarehouse. Hakuna chinhu, vakaba mari mani. Munoisa mawarehouse kupiko? Vakunyeba kuti zviri kumawarehouse. Ndo mabasa ezanopiye. Munoisa zvinhu panhingi paairport paipaipa muchitaudzwa kuzvitora kuenda paparenyatwa. Musatinyebera mhani vane zanopiye. Mune kubva kunyeba zvinhu zviri pachena. Vane zanopiye vanokudza kuti airport iri kupika sadza iri pamoto ndeye red, iri black. Zvinorwadza mhani.
Mukaita hasha dzegondo mufu.
Hadzisi hasha, kutongotaura ndine vanhu vakawanda vakakunzwa zvandiri kunzwa musiyamwa. Zvandiri kunzwa izvozvo vanhu vari kuzvizwa.
Chindipai kamu kana nditsanangure mufu. Kana tiri kutaura nyaya yedziva mupengo inonzi COVID, hatione chikonzero chekuti muve nehasha nerukasha mutenga rwamuna rouru kuti
hasha kutaura mapoinzi chete
vanhu vari kufa.
hama zinga, ndikuti inini, iko zvine izvi, tiri kubvumirana chinhu chimwe chete. Ukutara kune hurongwa mhofu. Ini ndiri kuti tiri kubvumirana kuti chirwere che COVID chaichi hatisi kuchibata mabatirwo acho. Nekuti zvatiri kuita izvi chiri kuramba chichipararira. Hurumende inofanira kusimudza rimwe giya rechipiri kuti tinyatso kuona kuti chirwere chaapati. Kutaura kuti zvinhu zviriko zvirimo mumawei house zvimwe makatera zvichiratidzwa patv kuti zviripo hakusi kunyepa iringorimo inhouse politics iri kugadziriswa mangwana oro Friday vanhu vanenge vaakupiwa zvinhu zvavo asi ini handisi kuti zvakanaka kuti zvambogara nguva yakareba sei zviriko chiri munyika medu ngachishandiswe kuti vanhu vabatsirike vaponeswe asati moona chinhu chimwe chete mafiro ari kuita vanhu kusouth africa vari kufambira katira asi hakuna ZANU-PF kau. Saka hakuna kukoshora ZANU-PF nepasina mhosva kutsvaga uta nemuhari imi muchiziva kuti hauchekerwe muhari chirwere chatinacho itya hachisi chirwere chematongerwo enyika haisi political measurement haisi political gear yatinotarisa you cannot measure administration nekuda kwemanagement yechirwere chatadzwa nenyika dzose sezvekuchera kwamamboitawo mhofu kuti kana Trump akatenga kuita hatirekedzai kutesta isu hatingafanandwa naTrump nekuti ZANU-PF yakangwara kupfuura izvozvo tinoita basa nemazvo ende hakuna ari kutyisidzirwa yatati nditaure ndipindure Savira Mazvinga vamazvinga vahope wechingono havasi mujeri nekuda kwekuti vakataura nyaya yezvevanhu vane uori vari mujeri nekuti vakazotaura nyaya yematendero enyika vachityora mutemo wekuda kumanikidza nekubvisa hurumende nechisimba uyezve nekuda kuisa vanhu mumugwagwa kuti vatyore mutemo wekudzivirirana pachirwere chedzivamupengo chatekeshera munyika yese saka mukatarisa izvi vatiri kuona izvi aisi hazvinei nezanupf izvi izvi zviri kungoitira kuti nyika yese tibatsirane dai tiri kuti iko zvino izvi imi vamazvinga nemishava tikabatana pamwe chete mukanyora your 5 points 10 points modzipa kuna vachivenga muone kuti havatedzere here kurwisa chirwere chedzivamupengo chatekeshera ichi because vari kuti we are open for business uyai nemazano ami nawo nekuti mazano marayiranwa mhofu nyika haingotongwa nekungonyombana nekungoti muri mhondi mauraya vanhu mauraya vanhu aiwa ngatitaure tiponese vanhu imi batsirai kuti vanhu vapone kwete kuti vanhu vangofa nekuti hatakuda izvine zvika imi vamazvinga munomirira kodzero dzevanhu tiri kutika kodzero dzevanhu tiri kutikoa mukusaziva nekuti vanhu vari kusiyiwa vachifa nechirwere chinogona kudziviririka nekungogara kure nemumwe chinogona kudziviririka nekungopfeka zvinodiwa tikaita saizvozvo tatopa kodzero yemunhu neupenyu hwemunhu neunhu hwemunhu imi sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu mambosimukawo here mukaudza hurumende kuti ngatirwisei ngatirwise chirwere ichi nemutoo wakadai tinoomba hurumende
thank you so much Dr. Mazvinga
ngatibatane pamwe chete tirwise chirwere nyika yedu ibudirire ndo zvinonzi munhu wekuzimbabwe izvozvo.
Thank you so much. Yeah, we are joined now by Mr. Dennis Juru from South Africa, Johannesburg. Mr. Juru, can you give us a brief picture of what's happening in South Africa? We understand that the cases are getting low. Mr. Juru, can you hear me?
Yes, I can hear. I can hear two voices. There's another voice and yours. May you please repeat your question?
But my question was the coordinators they've gone wandering on duty. So I was asking if they can hear us or not.
No, we can hear you.
Just talking to each other now.
We can hear you. Maybe it's you who cannot hear me.
Our driver. The bus is going.
We can hear you. I don't know. Maybe you can't hear us, Mr. Juru.
Could go on with your contribution. We can take over the program until they come back.
Mr. Juru, you can hear me, right?
Yes, I can hear you.
Yes, Mr. Juru, I was asking you, how is the situation in South Africa? We understand that the cases are getting lower. Can you give us a picture of what's happening in South Africa?
Yes, the situation is better in South Africa, especially for the past few days. as the infection rates have declined. Yesterday it was around 2,000 something cases that were reported in the past 24 hours, and it's a significant decline, because South Africa once recorded more than 13,000 number of infected people within 24 hours. So there's a significant decline. But at the same time, people should not relax thinking that the disease is gone. The disease is not gone. There are so many factors that might have contributed on the decline of the infection rate. For example, people might have resorted to homemade remedies like boiling guava trees, boiling lemons and what have you. And it might be that people have realized that going to the hospital is not helping than just treating yourself at home. So people should not relax thinking that the disease is gone. The disease is still there, and that infection rate is only measured by the tests that are made by the government.
Mm-hmm. Thank you so much. Thank How about so much, Mr. Mavinga? You are also in South Africa, right?
No, I'm in the UK at the moment.
Oh, okay. How is the situation in the UK at the moment? Are the cases going down?
Well, much better overall, but there are serious concerns around fully reopening the economy, particularly schools, which are due to open next month. And in some places, there had been partial sort of lockdowns in cities, city-specific, like in Leicester. And we know that even the opening of pubs has been partial in different areas, and there have been some kind of second waves in different parts, including in Scotland. But overall, the situation is much, much better now in terms of infections rates per day and also the number of people that are dying.
Vajuru, ndangani chinzwa mashoko anosuisa zvikuru kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita vatanhatu vakafa kune imwe nzvimbo Johannesburg mushure mekunge vanwa doro rinonzi rakanga rakasanganiswa nezvimwe zvinouraya. Zvii zvamungataura kana mune ruzivo nezvenyaya iyi tinyatsonzwisisa?
Hongu, inyaya yatatambira nyaya inosuisa zvikurusa, asi pari zvino hatisati nyatsokwanisa kuti tinge tichinyatsoinvestigeta nyaya iyoyo kunge tichiongorora zvakakwana zvekuti tingape information izere kuti zvanyatsoitika chaizvo ndezvipi. Asi zviri kufungidzirwa kuti hwahwa hwavakanwa hwanga huine muchetura hwakashandiswa pakugadzira, uchizama kuti unge uri muchetura uri zvinobatsira kuti zvidhake vanhu. Asi nekudaro hazvina kuzofamba saizvozvo, hazvakasadza kudhaka vanhu zvakazopedzisira zvauraya vanhu. Saka ndo zviri kufungidzirwa pane zvino kuti ndo zvingave zvakaitika. Tinoona kuti vakomana kunyanya vanobva kunyika yeNigeria vane zvavari kubikawo zvekuti zvinge zvichidhaka vanhu. Saka vanhu vari kuramba vachizama-zama kubika zvinhu zvinodhaka, dzimwe nguva vozopedzisira vatoita zvinhu zvinouraya vanhu kana kuwanza zvacho zvavanenge vachiti zvinodhaka zvacho vanogona kuzviwanza, zvopfurikidza mwero, zvopedzisira zvaakuuraya vanhu. Saka ndofunga zvinhu zviri kukonzerwa nenyaya yekuti hwahwa hausi kutengeswa muno muSouth Africa, fodya haisi kutengeswa. Saka vanhu vanofanira kuti varambe vakatoshingirira. Hazviurayi kusanwa hwahwa, hakuurayi kusasvuta, hakuurayi.
Ya, zvinosuvisa nokuti tiri kunzwa mhuri dzevakarasikirwa. Pane imwe mhuri ine vanhu vana kana kuti 4 vari kunzi vakashaya mutsaona iyoyo. Tanzwa vachiedzawo kutsvaga rubatsiro rwekuti vanga vachitakura hama dzavo kuenda kunoradzika kumusha. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo munguva ino yemalockdown, munguva ino yecovid. Chris.
Yes, Mr. Mavinga, let's get back to the politics of the day. We heard about the delegation that went to Zimbabwe from South Africa, and they left the same day, and apparently the opposition was waiting to be called to come and discuss with them. What's your take on that?
Well, I think it is important to acknowledge that it was an important first step for South African President Cyril Ramaphosa to appoint special envoys to try and help resolve the crisis in Zimbabwe, the political crisis, which now for the first time the ruling ANC government has acknowledged that there is a festering political crisis in Zimbabwe. So that is important, and that is significant. We understand that the envoys met with President Mnangagwa, and thereafter subsequently cancelled all other engagements or deferred them to a later date. So we wait to see, and we hope that the envoys do understand that to resolve the crisis in Zimbabwe, you need all stakeholders, and you cannot do it simply by talking to ZANU-PF and the head of ZANU-PF only, because the crisis now calls for a collective approach that needs all hands on deck. And so our message to President Ramaphosa and to the envoys is that there is absolute need to speak to all stakeholders, including the MDC Alliance, including the other MDC formations, including civil society groupings, including the church leadership, to gather people's views, to find a lasting solution to a humanitarian crisis that has engulfed Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much. Dr. Mavaza, I think you heard what Mr. Mavinda said, and the question that Chris asked on the issue of the South African envoys, that's Mr. Mbaleka Mbete, Mr. Sidney Mfamadi, and Mr. Ngoako Ramasodi, who visited Zimbabwe on Monday and met with President Emmerson Mnangagwa, and they left without meeting with the opposition and civic organizations.
Yes, thank you. I think the my brother Juvinga is actually talking on the position of not understanding why the envoy had come to Zimbabwe in the first place. They had not come to Zimbabwe to see all the stakeholders. They had a special message sent from a president to a president. So they were going to see President Mnangagwa and nobody else. There was no official summoning of any other person to come and meet the envoy. Thus, they did not go to anybody else. So there has been a misinformation going around which says that they snubbed the opposition, or they snubbed the civic leaders, or they were told by Mnangagwa not to see them. No, they did not. And again, the other confusion which we need to clarify is that President Cyril Ramaphosa is the president of South Africa, he's again the chairperson of AU. So when he sent an envoy to Zimbabwe, he was not doing it on behalf of AU, African Unity. So there was a confusion within people and on social media and everywhere, where they believed strongly that AU had sent an envoy to Zimbabwe. That was not an AU, the first point. The second point was, it was a private message sent by an envoy from a brother president to another brother president. And I think probably when the President Ramaphosa gets the feedback of what he said, if he thinks it is necessary to go and find out what is being more, then an envoy which will be sent will be called an emissary. Then if the emissary is sent, this one is different from an envoy. And when it comes, definitely they will give official warning or official notice to all civic organizations to say, we are going to come to Zimbabwe, we are going to ask you on these questions, and we might want you to take us around as well to see people on the street and everywhere and find out what is happening. Unfortunately, the narrative which went out was quite pregnant with misinformation.
Can I clarify?
Before you clarify, my brother, I was simply going to say in conclusion.
No, but don't allege misinformation when we have sex. Can I clarify? I need to correct you. What you are saying, you cannot say that there is misinformation. I have before me here the press statement that was issued by President Ramaphosa's office, which says that the special envoys are expected to engage the government of Zimbabwe and relevant stakeholders to identify possible ways in which South Africa can assist Zimbabwe. This is in writing, in black and white.
That's right. That's very correct.
I have a notice here. I can show you, and I'll read it to you. So it depends which person you want to believe in. Please, it is written to three organizations, which is for security sectors. Or the security sector should give all the security and necessary protection and diplomatic protection to all the officers being sent by our brother President Ramaphosa with to deliver a private message to ourselves at State House. There is no way they were expected to see anybody after that. So I don't know what you are reading, but I know what I am reading.
I am reading the issued by President Ramaphosa's office.
Let's have some question.
Allow me to float.
Okay, let's give him a chance. Let's give Dr. Ramaphosa a chance, and then he'll come.
Thank you.
I don't know.
Yeah.
So in other words, he's examining everything here.
By the civic organization, it was a direct meeting for them. President Ramaphosa, George Charamba, clarified in a statement, which I will read briefly if you can allow me. He said that the President envoy sent by South Africa, that is Mr. Matemela, Cyril Ramaphosa, to interact with Zimbabwean stakeholders, were not mandated to meet anyone else outside
what
the president.
They? What they?
Their mandate was to meet the president of Zimbabwe.
Okay.
And then after that, you would then have continued to do whatever they did. So there was nothing amiss in that. And again, if an envoy is sent, it cannot just fly away without doing their mandate. And they would have actually issued a statement to say, we've been stopped to do so. So there was never a statement from the envoy to say we've been stopped. The statement is coming from unofficial corners. And that is the problem we have now, is the problem of people running to make statements which are not correct. And that tarnishes the image of the country, the image of Zimbabwe. We are not doing ourselves any service by lying, by misrepresenting people, by misinforming people when we know that they were...
Okay, you've heard your data, Mavaza. Let's hear the response from Mavinga.
Well, I think it's very clear that President Ramaphosa's office issued a clear statement that the appointment of the envoys and the purpose and that the idea was to meet the government of Zimbabwe and relevant stakeholders. It is all clear and spoken to the leadership in the MDC Alliance and others that they had been told to be on standby for a meeting because first the envoys were supposed to meet with President Mnangagwa and the viewers that thereafter they would meet other stakeholders. So the meeting was supposed to happen and then subsequently cancelled or deferred to a later date. These are facts. This is not misrepresentation. But what we're saying is that the problem with ZANU-PF is the desire to live in a fake world, in a cocoon, in a time warp, you know, in their own world of their making, which is full of propaganda. Let's confront the facts. The idea is to resolve the crisis in Zimbabwe. The sooner ZANU-PF accepts that, the better. There is no way that this crisis can be resolved without engaging key stakeholders. And these include the MDC Alliance led by Nelson Chamisa and other opposition groupings, and also civil society groups and the churches. And this is a reality that we cannot run away from. And going forward, a resistance to these solutions would only worsen the problem because the facts are clear. ZANU-PF on its own has no capacity to resolve the crisis in Zimbabwe. It has no capacity to take us out of this man-made crisis that it has authored itself. So you need to acknowledge that the problem is that ZANU-PF is seeing shadows everywhere and is now beginning to believe the propaganda that it cooks a checkered building in Harare.
Okay. Thank you. Let's go to... Yes, that's an assignment, right?
Yeah, definitely. I'm so appalled. You know, ZANU-PF and its personnel and mercenaries, they speak one voice. And they choreograph things. They start to write statements to represent the South African government and think that that's an official statement. ZANU-PF should not write anything to tell us about the how the envoys from South Africa were coming to do what they were coming to do in Zimbabwe. We should not be told by ZANU-PF. And they take that to tell us. And that's how stupid ZANU-PF is. And until ZANU-PF, like what Mr. Mavinga was actually saying, until ZANU-PF realizes that it has other stakeholders, the opposition party led by Nelson Chamisa, the civic groups, the church, and other stakeholders, they need to be engaged. And all other small political parties, until ZANU-PF realizes that we are not going anywhere. So what we have with ZANU-PF, we have people who do not have any respect for the rule of law. People who believe that ruling is done by way of killing people, by repressive values. There is now no difference between ZANU-PF and Ian Douglas Smith in terms of drawing parallels with the laws that they've passed, with the way that they are treating people. What we are seeing in form of ZANU-PF today is Ian Thank Douglas you. Smith, yes. who is black in color
Thank you,
and who is running the state.
Dr. Nyashanu. 30 seconds, Dr. Mavaza.
Thank you. Dr. Nyashanu is actually completely lost. The issue has nothing to do with the rule of law or ZANU-PF. Is the issue of an envoy sent to Zimbabwe. This has nothing to do with following another law. Number two, you must bear in mind that South Africa as a country cannot simply intervene without a clear invitation by the Zimbabwean government. So it was a president-to-president talk. Nothing about the other parties. South Africa cannot formulate an intervention mechanism on its own in another country. It cannot interfere unless it is invited. So it has not been invited. And AU is not set to do the same. So you can say anything you want to say and be emotional about ZANU-PF, but the reality of the matter is the envoy did not meet the opposition because there was never such a mission arranged. And therefore, the opposition is so used to misinform people. And people are starting lying around saying that they were waiting for them to come. Again, you must realize in 1 minute that even Chamisa,
thank you so much,
party is running at the moment.
Thank you so much, Dr. Mavaza. 10 seconds, Zapur, and Azokupai, 1 minute. Vajuru ndimwe South Africa zvizvi zvamungataura pamusoro penhumwa dzakaenda kuZimbabwe
ava varume ava murume wamuri kuti anonzi doctor wamuri kuti doctor uyu ataura zvezano havasi vanhu vekutomboinvite vachitererwa neZimbabwe
ndikubatsirei vajuru studio 7 hatisarudzi tinopa mukana mapoka ese tinoziva kuti mune divi renyu ramunorerekera hatirambidze vamwe vanodivi ravo hatiukane pashow taurai mapoizi enyu nguva dzaenda
allright hatitorerekera titori ikoko mkoma jonga ka vanhu vari kutambura vanotitaurira kuti izoni zai nhikiridwo masika hatiri kuudzwa izvozvo havataurire government yesouth africa ndiana sisi kuteerera news vanhu vaakusevenzesa maGSTV everything voda kutaurira kuti president ramaposa havana kunge vatuma vanhu vanosangana neopposition that's very bad zvavanoita pavetbc ngavasazviita pamamedia houses yese yese tiripo tinonzwa tinoziva
ngavasaonevanoziaizvokudaiavanhu
vese panavo
Vamavhinga 30 seconds nguva dzaenda.
Pachiri nebasa guru renhume dzavaramaposa dzishande. Tinotenda kuti vachasvika pavachakurukura nevanhu vese vanokosha muZimbabwe, makereke vecivil society vemapato ezvematongerwo enyika, kuti pawanikwe nzira yekuti vana veZimbabwe vave pamwe chete vabatane vawane nzira yekupedza dambudziko rakabikwa mukati meZimbabwe nehurumende yeZANU-PF.
Thank you so much. Chris, ndofunga nguva yedu yajana. Tichionekana nevateereri.
Hai, sibongile valaleli kuba lathi kuhlelo lwethu lwe-Life Talk Diaspora Forum. Igama lami nguChris Gandhi, asibaneni njalo ngeviki ezayo.
Neni jonga kandemiri, ndisingakanganwi kutenda vadari vatatinavo, Dr. Matthew Nyashanu, Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simba Mavaza, vanove nhengo yeZANU-PF vari kuBritain uko, vadiva Mavhinga, gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Pamwe chete nemutungamiri wesangano re-Cross Border International Traders Dennis Juru vazopindawo muchirongwa nguva dzedu dzaakufamba anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri thank you so much to our listeners please stay tuned to studio 7 totimurara zvakanaka vateereri bye bye
good night